we've been very, very clear. If we see the necessary reforms in Zimbabwe, and it is not just about electoral reforms, it is not just about free, fair, and credible elections, there is a definite chance for major change in our bilateral policy and our bilateral relationship to include lifting of sanctions. That is a possibility. What we need to see is that those reforms are not just talked about, but actually enacted and real changes made on the ground. The ball is in Zimbabwe's court to make the necessary change. And in that would be a response to the government to respond to the change in Zimbabwe.
Kusanganisira sarudzo dzakachena, zvinogona kushandura nekusimbisa kudyidzana kwedu, kusanganisira kubviswa kwezvirango. Chatinoda kuona kuvandudzwa kwezvinhu kwete kungotaura chete, asi kuzviita tichiona shanduko inenge ichiitika muzvinhu zvese munyika. Zvasarira maoko eZimbabwe kuti ivandudze zvinhu kuitira kuti isuo tigoshandurawo madyidzano atinoita tichisimbisa ukama hwedu neZimbabwe.